This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo kurume 6 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhuri yekwadzamara pamwe nemasangano akazvimirira nevemakereke vocherechedza kusvitsa kwavadzamara gore vapambwa. Boka remadzimai reMDCT rofora muHarare nechipiri richicherechedza zuva remadzimai pasi rose reWorld Women's Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mhuri yekwadzamara vemachechi pamwe nevemasangano akazvimirira nechitatu svondo rino vari kuungana muHarare kuti vacherechedze kusvitsa kwavaita idzamara gore vapambwa. Vari kutungamira urongwa uhu pasi peItai Dzamara Trust, Bishop Anselmo Magaya, vanoti vakatotanga kare gadziriro yavo. VaItai Dzamara vakapambwa nevarume vashanu vanofungidzirwa kuti vane chekuita nehurumende kana kuti vasori musi wa 9 kurume gore rapera, uye kusvika pari nhasi hapana anoziva kwavari. Ngatinzwei hurukuro yataita naBishop Magaya.
Takatotanga already kubva musi wa 9 February paya patakaita munamato nestatement yatakapa muAfrica Union Square. Then itakazo ita nguva yekunamata musi wemuvhuro wapfuura iwoyoyo ndivi vanhu vakati kuti saka iyoyo yanga iri yatinoti run up kana kuti build up kuchitiko chikuru chatiri kutarisira kuti chinenge chiitika musi wechitatu. Tiri kuronga kufamba mumigwagwa yeHarare zvakatungamirwa nemakereke, macivic society anenge aripo, maorganization akasiyana-siyana nemapato akasiyana-siyana anenge aripo. Urongwa huriko kuti musi wechitatu pane gungano guru mudhorobha.
Munomboita dambudziko nenyaya yekuti muenderere mberi nemapurisa, makakwanisa kunge muchipedzerana here nemapurisa panyaya?
Hongo, in principle takabvumirana chaizvo izvo. Takatoita musangano navo mapurisa vakabvumirana nesu kuti aiwa chitiko chakanaka chatoda kuita uyewo hachinawa chiri kukanganisa maererano nemagarisirano evanhu. Saka tinotarisira kuwana gwaro rakanyorwa rinoratidza kuti tabvumirana navo ivo mapurisa ava. Saka tinodavira kuti nhaka uno zvinenge zviri raiti. Asiwo tiri kuita follow up kuona kuti zvikasire kuitika, kuita kuti kana pane chisina kufamba zvakanaka tinenge takuzoenda kumakoti ezvizvo.
Muri kunzwa sei kuti muri kucherechedza gore vadzamara vashayikwa pasina kana munongedzo wekwavari?
Vakandimiri, zvinoshungurudza, zvinorwadza zvakanyanya-nyanya. Unomboita kunge muri kurota motozoona kuti indongo yatofamba, munhu yahapo, vana vake havasi kumuona, uye vakuru vehurumende vari kutopfuurira zvavo mberi vachitongofara nokufokasa pane zvimwe zvinhu zvichiratidza kuti hanya chaita iyo ndo inoratidza kuva shoma. Saka zvinorwadza, zvinodzimba. Zvinoita sokuvhundutsa nokuti inyika yatinofungidza kuti takasununguka, uye inyika ine bumbiro remutemo rakaisopfuma chaizvo chaizvo. Saka zvinhu zvinorwadza zvikuru. Saka tino shungurudzwa naizvozvo.
Kune vamwe muhurumende imomo vari kutaurawo mashoko ekuti sei muri kuda kungopedzera miseve nenguva kuna vadzamara, asi kune vanhu vakawanda vakatsakatika vamusiri kutaura nezvavo. Munopindura muchitii panyaya?
Chokutanga iyoyo haisiyo justification yokuti varambe vachitsakatisa vanhu, right? Saka havafanirwi kupedza nguva vachitaura pamusoro pekuti tiri kunyanya kufokasa pana vadzamara. Ndava hazviitwo zvenyaya. Ngavaite kuti vadzamara vadzoke, ngavaite kuti vamwe vacho vakanyungudutswa vakatsakatiswa vadzoke. Asiwo zvekare, chechipiri, commemoration yatinayo gore neri, kana kuti musi wechitatu, haisingori yavadzamara. Even mumatsamba tiri kukoka vanhu vandakanyora, ndiri kuti tiri kuzviita in solidarity yevanhu vakasakatika. Tirikungoshandisa itai dzamara setramcat semunhu anova one of the latest developments, asi tiri kutondera vanhu vese. Even tsambawo yandakanyorera vamunangagwa ndakahighlighta vakawanda vakatsakatika.
Vanga vari vari kutungamira urongwa hwekunamatira vaitai dzamara, Bishop Anselmo Magaya, vari parunhare muHarare neStudio 7. Nengo dzeboka remadzimai eMDCT dzinoti dzichafora migwagwa yeguta reHarare nemusi wechipiri, dzichicherechedza zuva remadzimai reWomen's Day iro rinocherechedzwa pasi rose. Sachigaro wemadzimai muMDCT mudunhu reHarare uye vari nhengo yedare reparamende inomirira Harare Metropolitan, amaironia Bunjira, vanoti vakatopiwa kare mvume yekuenderera mberi nekufora kwavo nemapurisa uye havatarisiri kuti pane dambudziko ringabuda musi uyu. Dengendira regore rino rinoti Pledge for Parity rinokurudzira kuti pave nemikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Bunjira.
Takaronga kuti musi wa8 March tichakomomoreta zuva iri tichimacha muHarare. Tinotangira pana Leopold Takawira naRobert Mugabe, ndopatichasangana ipapo. Tofamba tichienda naRobert Mugabe tinobuda kuna 40, todzoka naJason Moyo, toenda paHarvest House tozoadresa neutungamiriri hwedu hwemadzimai eNational, vachititaurira maererano nezvemadzimai, vachitiudza kuti pari zvino pane shanduko here yavapo, kuti madzimai tavamowo here muzvigaro kumadecision making board, vachititsanangurira zvakati wandei zvemadzimai.
Muchange muri madzimai ekubato renyu reMDC badzi here kana kuti muchabatana nemamwewo madzimai?
Tirikubatana nemadzimai ose anoda kubatana nesu, asi tirongwa ichi taronga semadzimai eMDCT, asi tiri kukoka madzimai ese nekuti takatogadzira tumaflyers tokukoka madzimai anoda kubatana nesu zuva iri.
Sei mafunga imi kuti muite zvekufora? Tichiona kuti munguva dzapfuura tinoona vamwe vachizosungwa kana kurohwa kana vafunga kuti vaite zvekufora.
Isusu kufora taitira kuti vamwe vanenge vari mumabasa vanogona kunge vachitionawo vari mumabasa mavo madzimai, vachibva varangarirawo zuva iri, nekuti tinenge tiine zvinyorwa zvakanyorwa zvinotaura nezvevanhukadzi. Uyezve isusu kufora kwedu takanyora rugwaro rwedu kumapurisa vakatitendera.
Muchange muchifora muchishandisa dingindira rekuti chii?
Dingindira redu nderekuti madzimai together we can, women we can.
Vanga vari amai Ronia Bunjira vanoisa chigaro weboka remadzimai mudunhu reHarare muMDCT vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7. Vemasangano akazvimirira vanoti vari kukurudzira kuti nhengo dzematare eparamende dzitarise nekukasika gwaro renyunyuto ravakasvitsa, vachida kuti mutemo wesarudzo weElectoral Act ukasike kugadziriswa kuti ufambirane nebumbiro remutemo idzva. Gore rapera vemasangano ava vakasvitsa kukomiti yeparamende inoona nezvemutemo gwaro ravo rekuti vatarisiswe nyaya dzemutemo wesarudzo. mukuru wesangano re-Election Resource Center, vatawanda chimini, vanoti hazvina zvazvinobatsira kuti munyika muitwe sarudzo muna 2018 kana mutemo wesarudzo uyu usina kugadziriswa. Tabata vachimini kuti vatsanangure.
Zvatakaita takabatana nemamwe maorganizations akazvimiririra kuti timbonyora kuparliament kuti tinyutse kana kuti tivaratidze kuti hatisi kufara nenyaya dzekuti parliament inova dare riri kugadzirisa nyaya dzemitemo yesarudzo haisi kubata nyaya dzekugadzirisa natingati electoral mutemo wesarudzo hausi kugadzirisa zvakanaka ndokunyuta kuti handinawo tinoziva kuti parliament yakambouia inzi electoral amendment bill yakauya muna 14 pavaedza kugadziridza kuti mutemo wesarudzo hunge wakanangana neconstitution yedu newani izvozvo tikataura kuti zvanga zvisina kukwana tikazonzwa zvakare kuti kwaakuya ironzi general laws amendment iri ungounganidza mitemo yese yoedza kugadzirisa kuti unge wakanangana neconstitution zvakare tikaona kuti zvinhu izvozvo hazvina kumira mushe saka takati sezvo kana zvadaro tingaite sei tikati ngatinyorerei kuparliament kwacho tivabvunze tivaudze kuti aiwa zvomaitiro amuri kuita zvinhu nezviri kuitwa necabinet iri kunza mitemo hazisi kugadzirisa nhunwa dzatiinadzo takatarisana nyaya dzesarudzo
iro gwaro renyu kana petitioni yakanyanyonangana nechii
petition yedu yakanyanyoringana nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission inge yakazvimiririra sezvakataurwa muconstitution nekuti muelectoral act zvichiri kurehwa kunzi commission inofanira kunge ichishanda neministry of justice vachiudzwa zvekuita neministry of justice zvinova zvinhu zviri kutadzisa kuti electoral commission izvimirire yega nochekutanga chatiri kuteedzera kuti ngamutemo iwowo ngaugadzirwe chechipiri tiri kuedza kuti panyaya dzekodzi rekuvhota upi neupi anonzi chizvarwa chemuzimbabwe ngachipuhwei mukana wekunge chichikwanisa kuvhota kusarudzo dzemuzimbabwe ndo zvinotaurwa nebumbiro redu asi tikatarisa muelectoral act hapana mukana uri kupuhwa vaya vachange vari muzvipatara vaya vanenge vachichengeta vanhu muzvipatara vasungwa kana kuti vanogara kunze kwenyika havasi kupuhwa mukana wekuti vange vachivhota munyaya dzesarudzo idzodzo
mukuru wesangano reelection resource center vatawanda chimini vari parunare nestudio 7 yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nhasi muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki tiri kurangarira Muchakabvu Energy Maburutse mukomana wechidiki wataigara tichiita hurukuro naye pano pachirongwa cheyouth forum. Energy ainge akaremara nechirwere chemabhonzo uye aifamba newheelchair aizivikanwa zvikuru nekurwira kodzero dzevakaremara. Energy akawigwa nemusi wemugovera kuhonde valley kumanikaland. Zvinonzi akangorwara svondo rapera nechikosoro achibva ashaya sezvo kurwara uku kwakabva kwabatana nechirwere chake chemabhonzo. Mufi akadzidza pachikoro chevakaremara cheGyros Giri akazoendawo paKing George VI School for the Disabled kuBulawayo. Energy akazoitawo A-level yake paPetra High School akakwanisa kuwana mukana wekunoita degree paLinn University kuFlorida muno muAmerica kuburikidza nechirongwa cheUnited States Achievers Program kana kuti USAP. Muchakabvu Energy ndiye akava munhu wekutanga kubva kuZimbabwe kutora degree achifamba neuche pasi pechirongwa cheUSAP ichi. Ari kuKing George, Energy akabatana nevamwe kuimba nechikwata chemarimba chinozivikanwa nekuti Liana, icho chakatenderera kunyika dzakawanda dzemuEurope pamwe nemuAmerica. Muna 2009, Energy nevamwe vake vakawana mubayiro weAcademy Award for Best Documentary Short Subject nemutambo wavo unoratidza nhamo yavakaona nenyaya yekusekwa nevanhu neurema hwavo. Mutambo uyu wainzi Music by Prudence uye wakawinawo mubayiro inoti The Audience Award for Best Documentary Short Film kuFlorida Film Festival muAmerica, Best Short Film kuAfrica World Documentary Film Festival uye Best Short Film kuDocuWest Film Festival. Ngatidzwei hurukuro yatakamboitawo naEnergy pano paStudio 7. Tinokutambira nemufaro paStudio 7 mukoma Energy.
Makadini zvenyu atiriri. I feel loved.
Ndinofunga vateereri vedu vari kufara. Mukoma Energy, mungatiudza kuti muchiri kuimba here nechikwata cheLiana kubva zvamakauya kuno kuAmerica? Zviri kufamba sei?
Bvira pandakabva kuZimbabwe hatina kumbobvira takwanisa kunge taridza tose.
Asi pane tarisiro here kuti pamunopedza chikoro munenge makudzokerazve kunotsikisa?
Ipapa ndange ndine chokwadi, ndingatauri kuti zvino zvingange zvichaitika nekuti takange tiri pachikwata ichi tiri 8. And pavanhu mu8 ivava vatatu vechikwata ichi ndo vakakwanisa kuti vauye kuno kuAmerica, vanosanganisira inini, Goodwin uyo ari kugara kuNew York ike zvino, na Honest Mpatsi ari kugara kuKansas. Saka kuti ndinatsokutaura kuti kana tichinge tapedza chikoro ndikange ndichizokwanisa kuzondotsikisa zvakare, handifunge kuti zvino zvingabudirira nekuti pari zvino chero vakasara vachoni kuZimbabwe vari kutoitawo zvinhu zvakasiyana siyana.
Ngatichitariseiwo imi upenyu hwenyu kubvira zvamauya muno muAmerica. Imi Mukoma Energy, mungatiudza kuti zviri kufamba sei panyaya dzenyu dzechikoro? Muri kuzviona zviri nyore here, uye upenyu hwenyu hwamira sei tichienzanisa nezvamanga muri kuZimbabwe?
Chandingangotaura ndechekuti kumusha kwakanaka zvako, ende kumusha ndokwandasuwa. Tichitaura nenyaya yevanhu vanorarama neurema, ndingangoti zvangu kunouku upenyu hunenge hwakati rerukei, nekuti tikange tichitarisa zvinhu zvakaita sekupinda mumabhazi, kufamba mumigwagwa nekufambawo panzvimbo dzevanhu vese, mapublic places, zvinhu zvinenge zvakati rerukei kuno tichitarisa nekuZimbabwe. Paupenyu hwangu ndiri kuita chikoro kuno, ndiri kustuda communications, media nepolitics, ndiri kutarisira kunge ndapedza gore ra-2015.
Kana madzokera kumusha, muruda kuzoita sei? Muruda kupinda here mune zvematongerwo enyika?
Chivo changu chacho ndechekuti ndishande neUnited Nations Panisi kunge ndichibudiridzira avanoti pachirungu mahuman rights sevanhu vane urema.
Mukupeta hurukuru yedu Mukoma Energy, ndeipi kurudziro yamungapewo vamwe vanorarama neurema muZimbabwe, muzvikuru vechidiki?
Kurudziro yangu yandingangoti nditi zvangu muchidimbu ndeyekuti tose takafanana, asi ini mashoko angu endinoda kuti ndingopa kuvanhu vanogara neurema ndezvekuti isu tinokwanisa kuzvishandira pachezvedu, tinokwanisa kufanana nevamwe vanhu vasina urema vakangosiyana siyana. Tose takafanana, chakangosiyana ndechekuti umwe murefu, umwe mutsvuku, umwe mutema, umwe akapfupika. Ndo husiyano hwetinahwo chete.
Aiwa, ichokwadi semaimbiro ari kuita Oliver Mutukudzi, rufu ndima dzongonyedze. Pano paStudio 7 tinoti zorora murugare Energy Maburutse. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokuonekai, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Kambo ka Thomas Mapfumo, Shabini. Sezvongo yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Mhuri yekwavaitaidzamara pamwe nemasangano akazvimirira vocherechedza kusvitsa kwavadzamara gore vapambwa. Boka remadzimai reMDCT rofora muHarare nechipiri richicherechedza zuva remadzimai pasi rose reWorld Women's Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai maoko aMavelous Muhlanganya uye.